Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gunyana 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose inoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe kunofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Vamugabe zvino godi yavo iri kumusha kwazvimba mukaicharara mangwana kune mangwana kana zvese zvagadzirika pavari kuradzikwa panyatsogadzirira zvekuti pasera zvinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwai pamusha ipapo pane nzvimbo yakasarudzwa pamusha ipapo yavatenge vachivigwa.
Mutumbi wevembe wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe woradzikwa mangwana kwazvimba.
Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana munhu wese ndingangoti it's all systems go. Munhu wese nyika yose yadavira vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani.
MDC inoti iri kuenderera mberi nemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi maviri bato iri raumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyaretosi Vaule vanoti pane kusawirirana kusina kunaka muZimbabwe uko vati kunofanirwa kugadziriswa nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekupedza basa ravakafambira muZimbabwe, vaVole vati kusawirirana kuri munyika kunogona kupedzwa nenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika, vanoshandira masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji. VaVole vati kunyange hazvo vanhu vemuZimbabwe vaive netarisiro yekuti zvinhu zvichachinja munyika nekuda kwehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakaona kuti vanhu vazhinji havasisina chivimbo nehurumende iripo iyi.
Albeit the common belief that a transformation will come, I believe that the long-awaited hope are fading. The population is
now zaivepo dzekufungidzira kuti zvinhu zvichachinja asi ndoona sekuti tarisiro iyi yakupera. Vanhu vari kubvunzana kuti hurumende iyi ingagone kuunza zvatinotarisira here sezvo pasina zvachinja. Misangano yangu ndakanzwa kuti zvinhu zviri kutowedzera kuoma munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika izvo zviri kuunza kutya.
Deterioration of the political, economic and social environment since August 2018, resulting in fear, frustration and anxiety among a large number of Zimbabweans.
Vatiwo kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuda kubvisa mutemo wePublic Order and Security Act uyo vati unokanganisa kodzero yekuungana nekusangana, vati mutemo weMaintenance of Peace and Order Bill uri kuda kuiswa huzadzikisi kodzero dzaityorwa nemutemo uri kuda kubviswa uyu.
The MOPO bill has worrying similarity to the POSA revealing.
Iremo parakangofanana nezviri muposa sezvo risinganyatsobudisa kukosha kwekodzero yekuungana murunyararo.
VaVole vakurumidza hurumende kuti igadzirise mopa kuti ienderane nekodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika. VaVole vashorawo nyaya yekupiwa simba kwemauto kuti ave achikwanisa kudedzwa panenge paine vanhu vakaungana kana paita mhirizhonga. Vati zvazvisizvo zvinotarisirwa nemitemo yenyika dzepasi rese. VaVole vati zvakanakirawo nyika kuti vanhu vapiwe mukana wokuungana kuti vataure zvavanoda pamwe nenyunyuto dzavo vachiti zvinobatsira kuti vanhu vasazoshandisa nzira dzisiri pamutemo uye dzinogona kukanganisa zvinhu munyika. Vatiwo vakanzwa nezvekusabatwa zvakanaka kunoitwa vanorwira kodzero dzevashandi vakapa muenzaniso wokupangwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei nevanhu vasingazivikanwi. Vavhole vakurudzirawo hurumende kuti isashungurudza vanorwira kodzero dzevashandi nekuvaendesa kumatare dzimosva kana pachinge paitwa mhirizhonga mukuratidzira. Vakurudzira hurumende kuti pachinzvimbo chekusunga vanenge vadaidzira musangano inofanirwa kusunga vanenge vachiita zvisakarurama zvakadai sekuputsa zvitoro nekupisa zvinhu. Vavhole vati basa rehurumende kugadzirisa zviri kunetsa munyika asiwo vakati zvinogonekwa kana nyika dzekunze dzikabatsirawo. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise zviri kukonzera nyunyuto munyika. Vatiwo kuvandudzwa kwemashandiro evanochengeta nyika pamwe nekuvapa dzidziso kunogona kubatsirawo. Gwaro rabudiswa navavhole ratambirwa nevanoshanda nemasangano akazvimiririra vachiti zvindo zvavanogarotaura. Mumwe wavataura ndeva Owen Hiwayo avo vati zvavanogarotaura zvinosanganisira kusatambirwa kwepfungwa dzakasiyana ndizvo zvataurwawo nenhumwa yeUNE.
Ataura zvatagara tichitaura timuno muZimbabwe kuti muZimbabwe amuna kumira zvakanaka. Nyaya yanga iri dambudziko ranga iripo ndekuti hurumende yaiti ukataura uchibva kana ku civil society uchitaura kuti no community mati kurarama hamuna kumira zvakanaka unochinzi unopiwa label wekunzi uri weopposition. Zvino uyu azotaura ari muna akazvimirira achibva kuUN zvatakachitaura kuti nyika ino nikashesa inzwi rashesa kuti toxic environment. Shuwa tiri kurarama muenvironment iri toxic isingatenderi kuti mumwe munhu ane mafungiro mamwe apiwe mukana wekuti ataurewo zvaanofunga. Uyezve ndoda kutenda kuti ripoti yake mabudiro yaita yataura zvinhu zvatagara tichichema zvimwe zvatagara tichichema zvokuti vanhu hatitendedzwi kuti tiungane. Uyezve tikaungana kunonangwa vanhu vanenge vaunganidza vanhu kuti ndimi muri kukanganisa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vanga vasingakwanisi kutaura nezvemashoko avavhole vakati tibate gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi avo tisina kukwanisa kubata panhare mbosha yavo. Vavhole vanga vari munyika kwemazuva 10 vachiongorora mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
National Council yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yaita musangano wayo muHarare ichizeya urongwa hwokucherechedza kusvitsa makore makumi maviri kubva zvakavambwa bato iri muna Gunyana 1999. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti urongwa hwavo huri kuenderera mberi mangwana. Vachibaya vatiwo hachisi chokwadi chiri kutaurwa pasocial media kuti bato ravo rakanzura urongwa huri kuitirwa muRufaro Stadium nepamusana perufu rwavaMugabe avo vari kuvigwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana.
Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu weNational Council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinsi, utungamiriri weNational Executive, utungamiriri weStanding Committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kuRufaro Stadium kutangana nai mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda mumasocial media munana Twitter ari kuti izvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvani izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa havana kwavari kuenda. Izvozvo kwaMugabe munoziva kuti takavachema chaizvo. Vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakati haiwa zvinoitwa nemhuri yavo it's a private burial saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko tine hurongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20 hutungamiriri hwese kusanganisira president redu president wevanhu ndo vatanga vari iwo mutauri mukuru pagungano redu remangwana
vachibaya mati imi mamboita musangano webato renyu zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei
sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinga kwakaita vanhu sandi nyore musangano wedu tine vanhu vakawanda vakatsakatika saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzvo guru uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechekuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala kubva zambezi kusvika kuLimpopo vese vanofananga varipo vachipemberera zuva ravo ramangwana
tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi vachibaya matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabielection zvikuru mumatunhu ekumaruwa
hai hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwanamai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehoreketa dzeanivhesari chete
takataura nemi vachibaya muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika madzisahwira aya ati asvika here nai vachibaya
aiwa havatati vasvika madzisahwira edu asi vati asvika zvavo mangwana ndine chokwadi kuti mune vakomana vei nevasikana vanogone basa vari kunoko vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast device zvokuti munhu wese anotiona vari muno vari kuamerica vari kuuk pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo wemusangano mukuru muno munyika yezimbabwe
murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare Mutumbi wevembo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uri kuradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba mangwana. Mutauriri wemhuri yekwaMugabe uye ari muzukuru wemufi vaLeo Mugabe vanoti mufi akasiya ataura nzvimbo yaanoda kuvigirwa kana achinge afa. VaLeo Mugabe vanoti semhuri havakwanise kuchinja zvakataurwa nemufi achiri mupenyu. Izvi zvinoreva kuti vaMugabe havachavigirwi kuNational Heroes Acre sezvakange zvakarongwa nehurumende. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naGibbs Dube weStudio 7 navaLeo Mugabe.
VaMugabe zvino godhi yavo iri kumusha kwaZvimba uko kwaicharara mangwana fumei mangwana kana zvese zvagadzirika. Pavari kuradzikwa panyatsogadzirwa zvokuti papera tinovaradzika mangwana masikati musi wemugovera vanenge vachivigwa pamusha ipapo pane nzvimbo yatasarudza pamusha ipapo yavachange vachivigwa iri mukoti yatii pamba ipapo saka ndivo vavanovigirwa ipapo mangwana kusimetri kunaambuya hakuna nzvimbo yekuvaviga saka ndokusaka takanga tamboti okay tabvuma kuti vaende kuHeroes Acre kuzoti mutundu wadzokera kuHarare tabva kunana murombedzi zvimba vanhuvaita mabhodhi zviring the 2 days then vanhu vagara pasi vakazonyatsoti vava kunyatsotarisa kuti izvi zvatiri kuita izvi ndizvo here tiri muraini here nezvaidiwa nemufi ndipo pakaonekwa kuti mufi kana akanga ati ndauda kunovigwa padhuze namai vangu aireva iye kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre nokuti aizviziva ndiye akagadzira Heroes Acre aizviziva kuti iriko saka paakataura kudaro kuti ndikuda kuenda kuna amai vangu akataura kuti haasi kuda kuenda kuHeroes Acre ndozvazvinoreva ndokusaka tikazoita tisii nokuti no mukuru ndi anomisa kuHeroes Acre iye akapa voi nezvikonzero zvaaive nazvo dzaitibve kuHeroes Acre tingonoenda kumusha pamusha paamai vacho ipa
Kunenge kune vanhu vakawanda here kana kuti muchaita sei?
Aiwa, uku kune vanhu vashoma vachadaidzwa. Vachidaidzwa vakutoziva kare kuti inini ndadaidzwa. Asina kudaidzwa, gara warega zvako kuuya nekuti unozozvikonyara watadza.
Ko Mozilium ichaitwa sei?
Iyo hurumende yanga isati yanyatsovakwa zvainge ichangotanga. Saka mari yakawanda yanga isati yaparadzika hurumende. Saka kana vachida kuivaka kuti vozoisa mamwe mapurezidhendi anoteera, zviri kune hurumende izvo, hazvinei nemhuri yekwamugabe.
Avo vanga vari vaLeo Mugabe vachitaura naGibbs Dube weStudio 7. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya yekuvigwa kwavaMugabe. Thomas Chiripasi, uyo ari kwaZvimba, anoti panyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe unonzi uri kutarisirwa kuvigwa muchivanze pamusha pavo mubhuku rekwakutama muno maZvimba. Studio 7 nevamwe vatori venhau vemamwe makambani varambidzwa kupinda mumusha wavaMugabe sezvo zvanga zvinzi mhuri yemufiri mumusangano usingadiwe vatorwa. Mumwe muvakidzani asina kuda kudomwa nezita rake, uyo anoti ambokwanisa kupinda pamusha pavaMugabe nhasi, audza Studio 7 kuti guva richavigwa vaMugabe riri kuvakwa pakati pechivanze pamusha pavo, uye zvinonzi mhuri yemufi yakatora danho iri ichityira kuti mutumbi wemufi ungazobiwa ukashandiswa zvisirizvo nevanhu vezvematongerwo enyika vavasina kudoma nemazita. Amai vatataura navo ava vati chikonzero ichi ndicho chiri kuita kuti vaMugabe vasaradzwe kumarinda akaradzikwa dzimwe hama dzavo, kusanganisira amai vavo, amai Bona Mugabe.
Kangwe zvakaita semba ine munopinda soka zvimba dzotenderera so. Saka kwaijima sive o chichi apa ndipo paiswa fish pond. Imba yasari Mugabe yanga ari papo ndipo. Saka apa fish pond apa ndipo vakwa manja. Kuti vari kufunga kuti vakaiswa kumakuva kumunhu anogona kunochera usi. Munhu anotengwa akaenda. Saka apa kuti munhu uzopapinda.
Vamadenyika kutama vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuti zvido zvemufi zvokuti azovigwa kumusha kwake zvakwanisa kutevedzerwa, kunyange hazvo hurumende yanga ichida kuti vaMugabe vavigwe kumarinda anovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Aiwa, isu tozvitambira sezvo ndo chido chake chaakataura achiri mupenyu. Saka hapana chimwe chatinga separutivi. Tinotambira izvozvo kuti zvaakataura iye mufi ndozvisungirwa kuita.
Sachigaro weZanu PF munharaunda yekwakutama vatinosi Manongovere vati vari kufara zvikuru kuti vaMugabe vave kuzovigwa kumusha kwavo, vachiti mufi akabviswa ugamba hwese pavakabviswa pahutongi navaEmerson Munangagwa vachibatsirwa nemauto muna mbudzi 2017. VaMugabe vakambenge vanzi vachavigwa kuHeroes Acre, asi mhuri yavo yakazotora danho rekuti vavigwe kuno kwaZvimba, izvo zvakatambirwa nehurumende ichiti inokoshesa zvido zvemhuri.
Hurumende yakatadza kumira papozishen imwe chete kuti imuti hiro kana kuti haisi. At the same time vanhu vondobva vashaya kuti vomira papi. Saka at the end of the day tinge tangoona kuti isusu hama dzake tinenge tingotora hama yedu tingoviga sekutaura kwaakaita, ndo zvisina anozochema nekuti patedzerwa kodzero yemufi. Zvisina hazvina godo mukati kana kuti zvinga zvaitirwei.
Mumwe mugari wemubhuku rekwakutama uyo aramba kudomwa nezita ati vagari vemunzvimbo ino vazhinji havasi kuda kuti vaMunangagwa vange varipo pakuvigwa kwavaMugabe.
Anowachizwi hakunoku ndatombokanganwa zvake wasitomboda kunzwa nezvake nenyaya yekunzwa aburisa mari yekubhadhara matifi zvitori wese.
Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yemufi vanoti pane kukakavadzana kuripo pakati pehama dzemufi nemudzimai wake amai Grace Mugabe, avo vanonzi havana kuudza veukama panguva yairwara vaMugabe kuti hama yavo yainge yarwara. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Prince Harry vekuBritain vashanyira chirongwa chekubvisa zvimbambaira muAngola uko aputitsa chimbambaira munzvimbo yakamboshanyirwa naamai vake muchakabvu Princess Diana makore makumi maviri apfuura. Russia yachengetedza muusungwa varauri vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vanobva kuNorth Korea. Varauri avo vanga vari muzvikepe zvakati wandei vasungwa vachipomerwa mhosva yekuraura hove zvisiri pamutemo. Makaterera kuStudio 7 ane mimi chirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Makundano echibuku Super Cup ari kupfungaidza hutsi mangwana. Panguva iyo mutambi wetsiva Charles Manyuchi ari kutarisirwa wokukunda pamutambo wetsiva waari kuita. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori apo makundano echibuku Super Cup ari kupfunga idza hutsi nemutambo mukuru pakati peHighlanders neDynamos muRufaro Stadium nesvondo. Mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inoita nhabvu yemhando yepamusoro zvekuti nhandare yeRufaro Stadium iyi iri kutarisirwa kuzara kuti tashu vatsigiri vezvikwata zviri izvi vachida kuti chikwata chavanotevera chikunde. Mubati wehomwe weDynamos vawebza maretera vanoti vari kutarisira kuti vararidzi vavo vacharonga chikwata chinoita kuti vakunde mumutambo uyu.
Amirira iyo vetechnical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result in our favorable kwavari nekumasupporters zvakare.
Asi Highlanders iri kupinda munhandare iyi mushure mekudambura Blue Chiefs 3-1 mumutambo weleague wakatambwa pakati pesvondo. Asi mabiko echibuku Super Cup aya ari kutanga mangwana muNational Sports Stadium apo Capes United iri kusangana neHarare City iyo yakavatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Kunyange hazvo vaine ruremekedzo rwakasimba kuna Chitembwe, manager weCapes United va Shakespeare Chinogwenya vanoti Harare City vana vadiki pamutambo uyu.
Haisi tutarisa kuhwina. Capes tutarisa kuhwina. Was Capes should always dominate pa Harare City vana vadika.
Nesvondo Black Rhinos ichaidzana masimba neTel 1 iyo iri kubvira moto kubvira panguva iyo Raman Gumbo akapiwa basa rekurairidza chikwata ichi. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaWellington Mabhiginye vanoti vari kukunda mumutambo uyu nekudzora zita raizivikanwa naro Rhinos mazuva ekare makundano akadai.
Itori shuviro yedu yekuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya 1984-87 tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Ngezi Platinum Stars vs Mushowani. ZPC Kariba vs. Wange, Chicken Inn vs. Manika Diamonds. Asi, nyaya iri kunyanyotaurwa nezvayo ndemutambo wetsiva weWorld Boxing Federation uri muHarare International Conference Center mangwana apo Charles Manyuchi ari kurwira kutora mukombe weuremu wemidweight achirwa naDiego Gallardo wekuArgentina. Manyuchi aruda kukunda mumutambo uyu kuti atore bhande iri uyezve kuti akwire muurongwa hwepasi rese aine chinangwa chekuzorwira mikombe yepamusoro yeWorld Boxing Council newe World Boxing Association. Mongororo wemutambo wetsiva vakudzaibere vanoti vachitarisa nhoroondo yaManyuchi neyaGallardo vari kuona paine musiyano mukuru Manyuchi ari pamberi.
Aiwa Manyuchi andokunda because isu takatemba African breed. Tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamiita paipai. Because chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Aka kanenge kave kechitatu Manyuchi achipinda munhandare iri. Mushure mekupunzira pasi Augustin Julia Ferreira wekuColombia na Pablo Acosta wekuArgentina mumitambo yakaunganidza chaunga. Parizvino bhande reWorld Boxing Federation iri harina munhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa kuvigwa kwava Robert Mugabe kwazvimba mangwana pamwe nemhemberero dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muRufaro Stadium mangwana. Halo vachibaya.
Hey, halo mwanamai, makabiko.
Aiwa tiri wadi zvedu. Vachibaya vazhinji vangada kuziva pamusoro peurongwa hwenyu hwamangwana. Tiri kunzwa pasocial media pari kutaurwa zvakawanda zvichinzi izvo mabiko enyu eMDC ambomiswa kuitira kuti kuvigwa kwavamugabe kuenderere mberi. Zvakamira sei?
Aiwa manyepo mutambo wedu. Nemberero yedu iri kuenderera mberi mangwana kuRufaro Stadium kutanga nguva dza9 mangwanani. Mashoko ari kufambawo, mashoko evavengi, mashoko evanhu vakuda kuvhiringidza vanhu. Mutambo wedu uri kuenderera mberi. Nonga munoziva chose kutisondera pera iro ndingangoti vhiki mbiri dzadarika takamisa mutambo uyu tichichemewo pamwe chete nevanga vachichema maringe nenhamo yangawira nyika. Saka isu semusangano takachema zvakakwana mangwana tiri kuenderera mberi. Nemusangano wedu negungano redu rekupemberera makore 20 munzvimbo yeRufaro Stadium muri muHarare.
Ndiri kutaura naPatrick Rupia ndiri muPretoria.
Taurai tsitsi.
Padanho rakatorwa nemhuri yekwamugabe kuti vamugabe kaende vanonovigwa kwazvimba. Panga pasina chakaipa. Tongoti mufi ndozvakasiya ataura achiti ari kuda. Zvino zvehurumende yavamunangagwa izvi zvakazvi zvokumanyikidzira. Apa vangachida kuda kuedza kuda kungofadza zvekunze. Saka pane zvino danho ratorwa naamai Grace Mugabe. Zvifarira manje kuti zvinonyatsoradza kuti zvakasiyiwa zvakahwa nemufi ndo zvavakunyatsoradza zvinotova chaizvo chaizvo zvatakachitomboshuvira nokuti hurumende yamunangagwa yakuda kungofadza vanhu avapaamba chivanhu munhu anofanira kunyatsovigwa kwaanenge akasununguka nekuti ndikaizoita zvive zvokumanikidzira zvekungoti hanzi vamwane vachivigwa nechivanhu chavo chekwavo. Saka manje kuti tozoita zvokumanikidzira panenge pasisina zvokuita sei zvekuti onai kuti kana dai vanga vatora bhodhi yacho vachaenda kunonoviga havasi veukama hwekwamugabeza vachiita zvokumanikidzira vachishandisa chisimba chii chavo chekuzanupf chinova chisiri chivanhu chaichi chaicho.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 27 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Is something that also have impact on the enjoyment of the right for freedom of association, peaceful assembly. In many of my discussions with victims of the excessive use of force by police, those victims related that they were targeted because they belong to opposition parties.
Isikhonzi senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Clement Voile obethekelele ilizwe usethule imbiko yakhe ethi isimo seZimbabwe siyingozi ebantwini ngoba kulombuso ofanalo webutho.
Kwanza le-MDC ingalihlale phansi anniversary le kumele ibe yisikhathi sokuthi bahlale phansi beke bazibona amakhwapha bakhangele ukuthi kanti balahleka ngaphi.
Ibandla le-MDC elinanza iminyaka engamachumi amabili labunjwayo likhuthazwa ukuthatha leli thuba ukuzinuka amakhwapha. Owayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail esenkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isithunywa senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu umnumzana Clement Voile osekwethekeleleni iZimbabwe uthi isimo esiselizweni siyingozi enkulu ebantwini ngoba kulombuso ofana lowebutho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Vol utsho lokhu emhlanganweni nentatheli izindaba esegqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eZimbabwe okwensuku ezilichumi echasisa akubonileyo kuphenyo lwakhe.
And I mentioned this in many of my meetings with the government authorities and also that
ngiveze konke lokhu emhlanganweni eminingi engiyenze lohulumende ukuthi abantu abaningi bahlalelwa evalweni ngoba nxa bengasimalunga ebandla lithize kuzathiwa kusobala ukuthi ngabelinye ibandla. Lesi simo sokungathembani kanye lokuswelakala kwamathuba okukhulumisana ngokunye kokubangele ukuphelelwa kwamalungelo oluntu kwezokuba lilunga lenhlanganiso ayifunayo. Imihlangano eminingi engithe ngayiqhuba ngikhulumisane labanye balabo abehlukunyezwa namapholisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba bengamalunga amabandla ezombusazwe aphikisayo.
Because they belong to opposition party.
Umbono kaVol usekelwe ngomunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni.
Liqiniso sililo elombiko osanda kukhutshwa ngu-special rapporteur we-Freedom of Assembly and Association okuthiwa ngu-Clement Voile othi khona iZimbabwe nje ine-toxic environment njalo i-polarized njalo kugcwele amasotsha njengani wabusa. Leli liqiniso sibili akula kuphikisa kumbe ukudawuthi esingakwenzayo ngoba singakhanyela ilanga elayizolo kutshone nje lapha eHarare ugijima ama-frame machine la esiwathi ngama-jetsi amasotsha kungaziwa nje ukuthi kathi vele kuyini okwenzakala. Njalo umpolarized bakhona bovela ukuthi eZimbabwe nxa ungaso we-MDC uvele ungowezani nje akulo ukuthi umuntu ka-support any party.
Unyoni uthi kungalesi sizathu abantu bengamanyananga elizweni.
Ilizwe lethu vele alila environment elungileyo. Environment yakhona politically itoxic njalo ilolunya elokuthi izobangela ukulimala kumbe ukulinyazwa kwabantu. Yikho nje sisithola sibona abantu bechayana kumbe abantu bethunjwa nguhulumeni kumbe abantu sebephonga uhlatshwa amajekiseni angaziwayo ukuthi kuyini okwenzakalayo. Lokhu nje kusitshengisa egcikeni ukuthi uyilizwe lethu alikhokhelwa yilabo esibathi ngabesilungu amasivilians, kodwa nje ukhaya ngani amasosha vele yiwo akhona adonsayo intambo nemuva nje phambili kudlaliswa amabutho ayiwo amasosha elizweni lethu lalapha eZimbabwe.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kayimangalisi impumela yophenyo lukaVol ngesimo sokulondolozwa kwelungelo loluntu.
Inkulumo ye-UN yiyo vele kade siyilindele ngamehlo abomvu, silindele ukuthi batsho into efana layona leyo ukuthi hayi eZimbabwe lokhu kunjalo, akulalutho olwehlukileyo, izinto lokhu ezisonakala ngamandla kusiya phambili.
UVol utshele intatheli zindaba ukuba uza kwethula impumela yophenyo lolu egcweleyo umhlangano womnyaka ozayo wenhlanganiso yakhe eye-United Nations. Ugqibe uhambo lwakhe ngokukhuthaza uhulumende ukuba azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isizathu esenza abantu bengahlaliseki elizweni labo, ikakhulu ukungazinzi kwesimo somnotho. Abakhulumisane lalesi sithunywa bagoqela inkokheli yenhlanganiso zezisebenzi, abakumsebenzi wentuthuko yezigaba, abamabandla aphikisayo kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Owayengumphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira uze waphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebail esiyinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000. UMufumira wetheswa amacala ambala awokuchaphaza imali yogatsha lwe-National Social Security i-NASA ngesikhathi esangumphathi ntambo wezisebenzi zikahulumende i-public service. UMfumira wabotshwa ngenyanga kaNtulikazi wavalelwa ejele. Umtshutshisi omkhulu kahulumende uMnumzana Kumbirai Hotsi wasebenzisa umthetho wokuthi akumelanga aphiwe ithuba lokucela umthethwandaba ukuthi umuphe imali yesibambiso sebail kuze kwedlule amalanga angamachumi amabili lanhlanu. Kusukela kusedlula amalanga la ubelokhu ezama ukudinga ibail kodwa imthethwandaba isala.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Ivandla le-MDC liza kuba lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamachumi amabili labunjwa kusasa eHarare. Lomcimbi wawumele wenziwe kumaviki amabili adluleyo kodwa wadluliselwa phambili ngoba kwakulilanga okwase kulesikhumbuzo sikamuyi uMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Kodwa la kusasa lo umcimbi uza kwenziwa kulilanga lokungcwaba uMgabe ekhaya lakhe koZwimba. Umcimbi wakusasa wandulelwe ngumhlangano webandla leli owedale elimqoka ele-standing committee eHarare lamhla, kwasekwenziwa omunye njalo oyelinye njalo idale ele-National Council. Kuthi ntambama lamhlanje kukhangelelwe ukuthi kube lomcimbi wokubuthanisa imali okudla kwantambama idina, lapho okuzahlawulwa imali eqala kumadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25 kusiya kukhulu elilodwa i-$100. Asenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zebandlaleli ngoba bezisemhlanganweni. Kodwa senelise ukuxoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Michael Ndiweni othi ibandla le-MDC kumele lithathe ithuba lokwenelisa iminyaka engamachumi amabili ngokuzinuka amakhwapha.
Eyi, kunobunzima. Ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebekwanise iminyaka engu-20 because sedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima nasikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, ungakhangela ukuthi liqhase selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 edluleyo.
which would not have a demi 20 years of more than double of what has happened. We could not be able to say what is the same as the same. So internally, I'm going to maybe I shall pass the band of a kind of business of internet. Over the United States president, this is one I would see every 5 or 6 years over the likelihood of the government of the sugar and the woman okay, all companies which means a lot of environment. So, which means a MDC thing and sell a pants, and that's a little bit of a sell a pants, it was no more of a kind of wooden and banana. Now, come up and carry around the other one of the Pizano, and then the little woody embodied so then there was a corruption, the local was the one of the things, and the European people that were popular. So, one kilo of Yaninda. In the years, even then, now, we are seeing a good personal chance for Kanye. Now, it's all good to impale and pay a bar, no visa into two and a billion mono, everything that's for this bar.
Bakona Abati, Oang Monga, Meli, Welizwe. Umnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela uthini wena ngalo
utsho kahle ngezinye izinto engitsho mina ukuthi njengebandla ngabe ngiyisayela phakathi kwabo ukuthi andivele abakufunayo yikuyini yabona nxa ukuzelana lomuyi umgabe owaziwa Alexander ezazithontikazi mangeke kanjalo nxa wena usufuna ukuthi uthaye isibokotha nomuntu onjalo ujelane naye kumbe abe sekusekela hawu uma ungamthoni uyabe uzama ukuthini.
Lo-ke ngumnumzana Michael Ndiweni, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vethule umbiko othi bayajabula ukuthi udokotela Peter Magombeyi owathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabezomvikela beZimbabwe usenelise ukuyakwelatshwa kwele South Africa. Isikhulumeli senhlanganiso le udokotela Fortune Nyamande utshele abezindaba ukuthi uMagombeyi ukhangelelwe ukuhlolwa ngodokotela abazingcwethi bakwele South Africa ukuze kubonakale ukuthi ulimele okunganani ekhanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Oyengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe ungcwatshwa kusasa kozwimba esabelweni seMashonaland West okuyabe kulomdeni wakhe omakhelwane abanye abadlelana lohulumende labangane bakhe. Umnumzana Nick Mangwana ukuhlangothi olwethulwa ezembiko kuhulumende kamongameli Mnangagwa uthi umongameli Mnangagwa kasoze abe khona emngcwabeni lo. Okwamanje uMnangagwa ukwele Melika emhlanganweni wamazwe wonke womhlaba we-United Nations General Assembly eNew York. Ababona kwenzakalayo bathi uMnangagwa owasusa umuyi esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ebambisane lebutho kafunakali emngcwabeni lo ngoba uMgabe wabhubha ezonde ngokuhluthunelwa intambo zombuso. UMangwana uthi kuzamiswa ukwakhiwa kwesihonqo esaziwa ngokuthi mausoleum e-National Heroes Acre eHarare obekumele kubekwe umuyi njengalokhu abekufisa lomfelakazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantwana bakhe lomndeni wonke kaMgabe. Kubikwa uMgabe wacela ukuthi ayebekwa kozwimba ukwenzela ukuthi abamhluthunela intambo zombuso bengakhulumi abakufisayo nxa esetshonile. Umzukulu kamuyi umnumzana Leo Mugabe uthi umalumakhe uzabekwa emzini wakhe hatshi duzane lonina umuyi ubona Mugabe ngenxa yokuthi akusela ndawo yokubeka abantu emathuneni womndeni wakoMgabe. Kesizwe umnumzana Leo Mgabe xoxa lo Gibbs Dube wo Studio 7 ngalokhu lokunye uhambelana lokungcwatshwa kwamuyi umnumzana Robert Mgabe.
The body is in Zimba, lying in state overnight at the village, and tomorrow afternoon, hopefully, we will bury him at the village in the courtyard in the house.
Umzimba kamufi ulapha kwaZimba, lapho sizamngcwaba khona e-courtyard. Asisoze simngcwabe lapho ayefuna khona, duzani lo nina ngoba akusela ndawo emathuneni lawo.
There's no space, and that is the reason why we had agreed to take him to the Euros Acre. But then when we took him back to Harare, when the family sat down, you know, everything had, now people had time, we were talking 30 days, so people began to talk, to analyze things. And we realized that, you know, the fact that he wanted to be buried next to his mother showed that he did not want to be buried.
Sinanzelele ukuthi abantu bese bekhuluma kakhulu ngokugcina kwesidumbu sakhe. Sasesithatha isinqumo sokuthi ayengcwatshwa emzini wakhe phakathi laphakathi kwezindlu.
Said, okay, if that is the case, then you know, let's do this proposal and take him to the courtyard in the village. I'm not sure whether you know the house, the way the other house was built. You know, it was built, they left a courtyard in between. You know, it's got a rectangular shape. The rooms are in a rectangular shape, but in the middle is a courtyard.
Kukho konke lokhu sizabe sizenzela okwethu. Sikhangelele ukuthi kuzabe kulabantu ababiziweyo kuphela. Labo abangabizwanga bengabuyi. Sibone ukuthi sakhiwo lesi obekumele abekwe khona e-National Heroes Acre bekuzathatha isikhathi eside ukuthi angcwatshwe. Ngakho ke sesiyamngcwaba ke kusasa.
This is going to be very private. Only invited guests will be allowed in. I don't have a list of those.
Alo-ke ngumzukulu kamnumzana Robert Mgabe, uLeo Mgabe obexoxa ecingweni le-Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa labantu ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Hayi, kancwatshwe bakithi, kanti umuntu omdala uhawuleso siyolani kangaka. Sizawuthi umndeni wakho wawuvele ungafuni ukuthi aye khona lapha abafuni ukumusa khona. Manje indaba nje labo obamba zonke into zonke zizabeke zamandla kuphela. Sikubona kulungile ukuthi ayelala lapho umuntu wayethe ufuna ukulala khona.
Ye, so ke wena ubona uzani sokuthetha isikhathi eside yini ukuze ancwatshwe? Kumbe kumele ngazidala kancane?
Hayi, kuthetha isikhathi eside kanti ncamuntu esethuluka uliselwane. Ayisiyo siko lakithi phela lelo. Ngazilalele kuhle nje mdala la, nxa kukhona kwakuphambanisayo sonke siyaphambanisa empilweni.
Ngizokuthoka silo umpumelelo mafu.
Isidumbu siyokhe sihlupheka nokuthi umuntu ebekwe nje kuphela. Ukufa komuntu siyakwazi kuyahlonitshwa, but ukuthi ebekwe nje kuphela kuphele lokho. Konke bhodisa isidumbu kuphela akukuhlanga lokho.
Fisa ukuthi ngawe uyabekwa nje kuphele lokho.
Futhi nje ebekwe nje ephunyizwe kuphela kudlule lokho. Kulokuthi ubekwe ubhodisa isidumbu konke ngathi umbukiso. Intwenhle vele isidumbu somuntu nxa umuntu sefile uyahlonitshwa, kumele beke nje kudlule kube ngalokho. Kusale kukhulunywa nje-ke yena isidumbu sesiphunyiziwe.
Ye, ngizokuthiwa-ke siloba ku-Cassius Days Mpofu ecingwane.
Ngiyabonga baba. Into ebengiyifisa nje ngomgabe fisa ukuthi adlule kuphele ngaye, ngoba sikhathele ukuhlala sibesiza ngomgabe always engumuntu obulela ilizwe. Kunjalo nje akuqaci ukuthi umgabe lo kakangcwatshwa mbe wangcwatshwa, ngoba iqiniso elikhona siyakubona amabhokisi ayavela entshintsha. Ibhokisi akabuya nalo lisuka eSingapore, lebhokisi elivela asevela khona manje besenza iviwi labenza athi yena abayenkuzi mntuthiwa umuntu uyatshintshwa amabhokisi ukhona kuyakhomba ukuthi lezindaba ebezikhunywa abantu ukuthi umgabe wangcwatshelani wigenani elidlayo kwezikhathi zaba leqiniso.
Ye, ngiloba amasuku lapha ecingweni odi ngimthathe nje ngesikhapha ekhaphe baba amasuku.
Hey, yazi ukuthi into zikamgabe lezi sezitshayisa ngamakhanda. Laba abantu badlala amagemu nathi lawa. Ngoba imagine ukuthi umgabe ufile, umgabe uthiwa wakhela i-mausoleum. Imali nje lizwe zonke ezidlaliswayo lezi. Now taking another 10, usehamba kuthiwa kungathi asakwazi. Yazi ukuthi thina besifisa nje.
kuthi ngabe ubaba lo bami ngabe kudala khona kulokuthi belokho bejikela umuntu iswayi belokho beomisa umuntu bemhlukumeza kusasebenzi we've had enough of umgabe you are waiting for a new era okwamanje phayela ubona ukhatheso kwakhe imozilliam umozilliam wakhona who's going to pay and who is going to get into that imozilliam ovele obefuna mbani
uhulumende nguye okade ibhadalela
akunamsebenzi baba gibs ukuthi ibhadalelwa nguhulumende but bheka manje asila fiweli bheka manje ama-diplomas e-UK bajikela impahla phandle failing to pay ama-rentals isimo bani selizwe sonesa asila fiweli asila nex akulamaphilisi okuthi umuntu eyi-one aphile kulamaphilisi amaningi mina nginje umama uthenga amaphilisi e-500 and something emonth
Labo ke ngabanye abakhulume lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxe nesilethulela ebulenjini bokuxhumana kukhathi le VOA Ndebele. Good Life Talk. Namhlanje sikhangela ungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe kanye lokunanzwa kweminyaka engamachumi amabili iMDC ibunjiwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Izakhamizi zakobulawayo izolo ziveze imbono ehlukeneyo ngodaba lokuvuselela ezamabhizimusi lamafektali kulelo dolobho. Lokhu kuphume embuthanweni wokuxoxisana ngentuthuko yaleli dolobho oqoqwe ngabomsakazo weStudio 7 weVoice of America bemanyene lenhlanganiso ezimeleyo eMedia Center. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abenelise ukuba khona embuthanweni wayizolo owenzelwe eRainbow Hotel kobulawayo bathe ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe inkinga ezifana lokusilela kwamanzi, ukusilela kwamandla kagetsi okudala inhlupho zokusetshenziswa kabanzi kwemichina yakulezi nsuku yamakhompyutha, ukufinyelela ulwazi kanye lemisebenzi yenkohlakalo, leli dolobho kalisoze lavuka libuyele kusimo sokuba kontuthu ziyathunqa njengakudala. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, uveza imibono yakhe ngokuvuka kukabulawayo.
Indaba yokurevive industry yakulayo yinto esegudwini evele ikhunywa umuntu onke and into esiyifisa sonke njengabahlali bakobulawayo, ngoba silodubo olukhona olokuthi abantu kabasebenzi akuphileki. So ukurevive industry yakobulawayo vele yinto esiyikhangeleleyo ukuthi kakwenziwa ama-efforts wonke angenziwa. Siyabiza sikhalela ukuthi uhulumende kangenela bona ukuthi angasincedisa njani. While at the same time lati njengabahlali bakwabantu njengabantu bakobulawayo sizinuka amakhwapha sisithi kanti kuyini lati okufanele sikwenze ukwenzela ukuthi i-industry yakobulawayo ivuke isebenze incedise impilo zabantu bakuleli dorobha.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uthi langxa kunemigoqo ethize ubulawayo kumele avuke noma kanjani.
Ubulawayo kumele avuselelwe ephambili ukwenzela ukuthi abantu bakithi bekwanise ukuthola lapho kokubamba, abantu bakithi bekwanise ukubona impucuko, abantu bakithi bekwanise ukubona intuthuko ezayenza lokuthi lezi labantwana abazazalwa ngamuva bethole lokho kuthuthuka kusiya phambili. Kobulawayo into ebambe intuthuko ziningi izinto zangkhona ngathi zimbalwa. Kulezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela singathi ku-national government, kube lezi zinto ezibambe intuthuko ezisukela nje ku-government naleyo singathi i-local government.
Osakhulayo unkosazana Jacqueline Ndlovu yena uthi umbuso wezabelo yiwo ongavusa idolobho.
Inkinga zonke esihlangana lazo njengosadolobho wakobulawayo esimayelana lokubuswa kwezizwe, ngokubona kwambe ngicabanga ukuthi ngabe i-devolution iyaqala ukusebenza, ngoba yonke into esikhala ngayo ngesilungu kuthiwa i-administrative.
Izakhamuzi zakobulawayo zicele ukuba uhulumende atshengise isifiso sokuba idolobho livuke ngokusungula uhlelo lombuso wezabelo, labasakhulayo batholiswe amathuba okusebenza lokukhokhela idolobho. Amankampani amaningi akobulawayo aseleminyaka phose engamachumi amabili evaliwe engasebenzi, osekuchiye idolobho lingela mafekithali athuthukisa isigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu yesigaba seCastle League Premier Soccer League ihlaba ikhefu kulimpela viki idedela imidlalo yomncintiswano onkezo yeChibubu Super Cup. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ndawonye lezinye.
Kusasa ngomgqibelo iqembu leCape United lizanqikelana lele Harare City enkundleni National Sports Stadium. Lo mdlalo uza kungensuku ngaki lawa maqembu edibane kusigaba seleague lapho iqembu leCape United elinqobe khona nge-1 kanya emdlalweni obukhangelelwe ngabaningi njengoba umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyi Chitembwe ubedibana okwakuqala leqembu leCape United ngemva kokwehlukana lalo ngenyanga kaNcwabakazi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu lenkezi Platinum Stars lizadlala lele Mshwana Stars ngaseBaobab kuthi elezePC Caribe lizadibana lele Wange ngaseNyamunga. Ngensonto kulo mdlalo amaqembu amabili amakhulu elizweni iqembu leDynamos kanye leqembu leHighlanders enkundleni National Sports Stadium. Omabili lawa maqembu adlala ngakuhle kumncintiswano weligi lonyaka njalo eleHighlanders njengalo belibalelwa kuluhlu lwamaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu phambilini kokunqoba kwalo eleBulawayo Chiefs ngolwesithathu laselikhuphuka kancane engalaneni lahlala endaweni yeshumi lanye. Yileso-ke isizathu esenza obephethe isikhundla sikamqeqeshi waleli qembu uMandla Mpofu ukuthi athi leli qembu kalifuni ukuxotsha impala ezimbili.
Whether it's a friendly game, whether it's a cup game, whether it's a league game, it's always a very difficult game to play. But
ngokudlala ngeqembu leDynamos kuvele akukho lula kungakhathalekile ukuba ngumdlalo wokuzwana amandla kumbe oweligi loba owenkezo ethile. Yebo, kambe siyangakuthakazelela ukuphakamisa inkezo yeChibuku kodwa okusemqoka ngalesi sikhathi ukuthi sithole imklomelo siphakame engalaneni yemklomelo. Sizadlala sile njongo yokunqoba emdlalweni wethu leqembu leDynamos kodwa njengoba ngichilo thina esikukhangelele kakhulu ukuthola imklomelo kumdlalo yeLeague.
Kweminye imidlalo ezadlala ngesonto iqembu leBlack Rhinos lizadlala leTel 1 ngaseNational Sports Stadium kuthi leChicken Inn lizemukelele iManyika Diamonds ngaseLuveve. Kule midlalo emibili edluliselwe phambili ngoba kulamaqembu akuleli aphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Limidlalo ngegoqela okekumele ube phakathi kweqembu le-FC Platinum kanye leChapungu wona odluliselwe phambili ngoba iqembu le-FC Platinum liselizweni lase-Mozambique lapho eliyedlala khona leqembu le-UD Songo emdlalweni wehlandla lesibili lesigaba sakuqala esomncintiswano we-CAF Champions League. Omunye njalo umdlalo odluliselwe phambili ngokade kumele ube phakathi kweqembu le-Triangle leHerentals njengoba iqembu le-Triangle lizadibana lele-Azam kule-Tanzania kumncintiswano we-CAF Confederations Cup kusasa ngomgqibelo enkundleni ye-Papa Fields. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje siphethe inkondlo zembongi unxaka yezwe Khumalo ezimayelana lomuyo umnumzana Robert Mgabe kanye lezombusazwe asizweni okuningi kuBenedict Nhlapho.
Ngakadla bamphikela bathi ugadlanga mina mhlambe kugadla ingudla meva ngoba inengane ezinkulu kanti kugadla mina ngomathanjana amancane njengokuqina. Yisano senzizwa nentombi ezintathu ngaphezulu umkhanya kodwa umthunzi wentaba mabuya zibhonsa uvela bahle kokhalimela kanjeje. Ngekukhanjana umathanjana umfana ozacile bangibiza bathi phecelezi slender boy babodwa bathi the love poet ngenxa yezwe.
Lesizwa idabuka enkayi iqale zokuloba inkondlo ngo-2001 loba nje ethi kunengi aselobe ngakho uthi inkondlo yakhe ethi Gushungo ayilobe ngesilungu wayichicilela olimini lwesiNdebele iqakatheke kakhulu embalini yokuloba kwakhe.
Gushungo, ngithema ngizwa lezi ndaba ngeqela phezulu ngacula bakithi liyini qhawe ngumbulali noma ngumkhululi ngonikela impilo yakhe ngezidingo zabantu noma ngonikela izimpilo zabantu ngezidingo nqaki zakhe.
Uthi ngemva kweminyaka ephose ifika amashumi amane uZulu esidlimbuya ngoluthi phansi kombuso kaMgabe kumethusile ukuzwa sekuthiwa liqhawe lamaqhawe.
RG cevozile umlomo omnandi wobutsa ngendluzula. RG ubungibulali. RG untando kayiphikiswa. RG
loke ngunxa yezwe Khumalo. Sigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.